mutongo wakabuda zviri right wakangobuda uchitaridza zvanga zviripo kuti tsamba yakanyorwa iyi yanga iri tsamba nhando tsamba nje tsamba yemusikanzwa tsamba yemusarinya yekuda kubvisa Harare 1 mukuru weguta nekungonyora mwadhi munhu achingobvawo kwaanenge achibva takaona kuti hazvina kana nemusoro dare rakaona kuti hazvina nemadhuru ministry nemamwe maguta anga aripo vakauya vachiti aiwa uyu ndiye Harare 1 chaiye chaiye.
Saka izvi zviri kusiya papi kumiswa basa kwamava maitwa muchipomerwa mhosva dzamava muchipomerwa?
Dzimhosva dare redzimhosva idzodzo rakapera nokuti pachinguva chandandabva pakanzuro pachinguva chidoko doko ichocho ndakaudza dare iroro raindipomera retribunal kuti aiwa inini handichisiri ka kansela ndangova munhu nje zvinova zvakapedza nyaya iyoyo asi iko zvino zvandadzoka tongoona kuti zvichafamba sei asi tiri kuendera mberi nekuti tiite zvinodiwa nevanhu tibvise marara tipe maservices tigadzirise izvo zviri kusosona maresidensi vange vachinge vagara zvakanaka ndo zvatinoda.
Saka madzokera kuhofisi nhasi here kana kuti muri kudzokera rini kana mava musati madzokera?
Aiwa tatodzokera nhasi kwanzi chinono chinengwe bere rakadya richidini richifamba. Saka tinotongotorova chikafu tiripo ukanonoka unowana chikafu chadyiwa kana chaora kana chabvisiwa panzvimbo. Kana watodzoswa nyaya dzemaresidensi dzakawandisa vanoda marara abviswe varoda kuti guta rinake guta guru remuZimbabwe rinofanirwa kunaka. Tinogona kugadzira nyika yese yemuno muZimbabwe kana tikamaneja kurana guta guru reZimbabwe.
Musi kutarisirawo here kuti iyo vaJulai Moyo pamwe nekanzuro yeHarare vanogona kupikisa mutongo uyu?
Aiwa vapikisi kana kuti vakabvuma kuti varesva. Haungafurudzi nekupisa pamwe chete. Zvinhu zvavo izvi zvinoita kuti vanhu vange vachifunga kuti pane zvavanogona kuita. Aiwa magota avo akauya vakabvumirana nesu vakabvumirana nemutongo kuti aiwa tanga tiri wrong uyu ndiye Harare 1.
Muri kudzoka kuhofisi vamafume panguva iyo tiri kuonawo gwaro rakaburitswa naauditor general riri kuti paine kusafambiswa kwemari zvakanaka mukanzuro munoti?
Hatitombozivi zvavari kutaura kuti pane mari dzisina mari dzipiko zvipururu zvemari zvatakawana kubva kuhurumende zvatisina kumbobata dzimwe mari dzinongonzi takapuwa isusu mari dzemarodhi vanogovana makondirakiti vega mari dzezvinhu zvizhinji vanogovana vari vega isusu hatina chatabata hatina chatinoona chakanga chakabuda imomo asi tinoziva kuti mari dziri kuuya dzichibva kuhurumende dzichinzi ndidzekanzuro dziri kudyiwa semushonga wemusana.